ichokwadi ndakaita COVID-19. Chekutanga ndiri kuda kungoyambira hama neshamwari kunyanya kuZimbabwe kuti chirwere ichi hachina kumira zvakanaka kana chichinge chakubata zvofanana nokutongerwa rufu uye hachina mushonga. Chiri kungodikana kuva cautious, kuteedzera zviri kutaurwa, kuchengetedza social distance.
Saka imi makazoziva sei kuti manga mave kurwara nechirwere ichi?
Ndaive ndine high temperature. Musoro waitema zvakanyanya, wakanga usingadaire even to the strongest painkiller. Ndaive ndine pneumonia, ndakaita fever, ndakaita sore throat. Pauro pangu paita sepane lambu. Ndakazopedzisira ndaita pulmonium edema, which makes it difficult to breathe. Zvinova zvakaita kuti ndizoenda paoxygen ndipinde muchipatara. Asi hazvina kubatsira ndiri muchipatara. Zvakazoita kuti mudzimai wangu atore a brave decision yekuti andibudise muchipatara ndikwanise kurapwa kana kuti akwanise kumboshandisa mahome remedy.
Mishonga ipi yaakashandisa kurapa iyi aakuburitsai muchipatara?
Akatanga kugadzira malemon negaric, ginger, oil bass, ndichinatira nesoti yandakanga ndichiita gargling. Asi nemusi wesande apa zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka. Condition yangu yakadeteriorate, ndakanga ndisisakwanise kufema. Zvakanga zvisina kumira zvakanaka muchidimbu pandakanga ndasvika. Mudzimai wangu akabhoira mvura akaisa mutabu. Ndokuisa soti yakawanda, sea salt, yaakadira mutabu. Mvura yakanga ichipisa zvokuti iye akanga asingakwanisi kana kunyika ruoko rwake mumvura iyoyo. Akanditakura akakwanisa kundinyika mutabu muye chest yangu nemusana. Apa ndakanga ndine fever kana kuti ndakanga ndichidedera zvikuru ndichipindwa nechando asi ndisingagone kufema zvakare. So akandisuka mumvura iyoyo. Ndopandakabatsirika zvikuru ipapa.
Mucharamba muri mubasa renyu here rezveutano?
Pakaipo wakandimira. Hakuna eoria anobuda muhondo mbiri uye hazvinakidze kuita edhedhiro. Saka zvandakasangana nazvo handifunge kuti ndingada kuramba ndiri mufield iyoyi. Dai zvaibvira chaitwa chikumbiro changu, dai hurumende yaindipa munda farm ndombonoita zvefarming ndombosiya izvi wombopindawo mune zvimwe. So ndisiri kureera inini chete bedzi, tiri kuti dai hurumende yatarisa vari diaspora vaitwa traumatize neCOVID-19 vaane mamwe mafungiro nefield iyi yekuhealth iyi, vavapewo minda vari kuda zvavo kuti vauye vamborima tigone kusimudza ikonomi. Vazhinji vane maresources zvinotoita kuti zvibetsere hurumende. Pachirongwa chairi kuita ichocho, ngavambotarisawo divi revari diaspora.